mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 1 Mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Wakavanyaya kushatisa zvikuru sandi wemuZimbabwe une chikamu chinosvika gumi nemana yatinotiyo category 14 yekuti ukanga wabatwa ukadziwa wanikaone mhosva waisvika makore anosvika 20 muchizarira.
Sangano reMedia Institute of Southern Africa rinoti vatori venhau muSADC vatarisana nedambudziko remitemo inovagozhesera kuita basa ravo.
Utungamiriri hunochinjanwa murunyararo, Mwari vachitungamirira basa rose, kunyange nenyika inofanira kudzidzawo kuti utungamiriri kana nguva yakwana hunosiyiranwa. Vana Moses nana Joshua vakaita seizvozvo.
Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rava nemunyori mukuru kana kuti General Secretary mutsva.
Pari zvino kwete hatisi kuparticipata mumabyelections nekuda kwekuti zvikonzero zviviri izvozvo ndozvatisvitsa pasarudzo yakadaro, nekuti tikazopinda mune zvekuti tipinde zvakare mubyelections zvichaunza confusion.
Paita kusawirirana pamusoro pemabyelections mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti vatori venhau vave kunetseka mukuita basa ravo munharaunda yeSADC, richiti mitemo mitsva yakadzikwa nenyika zhinji inoremesera vatori venhau. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti nyika zhinji muSADC dziri kuomesera vatori venhau nemitemo mitsva inoita kuti kutapa nhau kugozhe. Vamoyo vanoti Botswana yaimbova nyika inoyamurika mukushanda semutori wenhau, asi iko zvino yave imwe yenyika dzisingabati vatori venhau zvakanaka. Vanotizve Zimbabwe inoita seiyo ine mitemo yakanyanya kuoma, ukuwo Namibia yave kuita senyika inogona kushandwa nevatori venhau vasingavhiringwi zvakanyanya.
Misa tinoona kuti kutapwa kwenhau mudunhu rekuChamembe kuAfrica kana kuti rekuSouthern Africa kunoratidza kuti kwanyanyisa kushata, nekuti zvikuru samukaratitarisa kuti nyika zhinjisa dzauya nemitemo yavanoti cyber and data security, cyber security laws, yatinoreva isu pachishona kuti mitemo yemadande mutande inombunyikidza zvikurusa vatapi venhau pakuita basa ravo. MuZimbabwe vatapi vanosvika vana vatosungwa kubva pauya mutemo uyu kupera kwegore ra2021 muna December. Muchitarisawo dzimwe nyika dzakaita zvakadaro dzosanganisira vana Zambia, vana Mozambique, vana Tanzania, vose ava vane mitemo, vana Swaziland, Swatini, inomhanyisa nyaya dzecyber and cyber security laws, inova inombunyikidza zvikurusa kubatwa kwebasa.
Tinoona zvakare kuti panguva yeCovid-19 pane mitemo yakanyuka inogozhesera vatori venhau kuita basa ravo. Ndezvipi izvi vamoyo, uye ndekupi kwazvakaitika?
Munguva yedzibwa mupengo recovid, hurumende dzemuSouthern Africa dzakamhanya zvikurusa kugadzira mitemo yavanoti iyo yainge ichimbunyikidza ani nani anenge ataura mashoko asiwo pamusoro pekudenda recovid, yavanoti muchirumbi criminalization of false information on COVID. Zvakatangwa ne nyika yeSouth Africa, zvikabatira Zimbabwe, Zambia, Malawi, Namibia, Eswatini, dzose dzikauya nemutemo wakadaro.
Mitemo iyi yakafanana here munyika dzeSADC?
Wakawanya kushatisa zvikuru sandiwe muZimbabwe une chikamu chinosvika gumi ne mana yatinotiyo category 14 yekuti ukange wabatwa ukadziwa one kone mhosva waisvika makore anosvika 20 muchizarira. Izvi tinotarisa isu tichiti hazvikurudziri kufambiswa kwana kwopepetwa kumashoko. Pedzozvo mudunhu rekwedu vari kumhanya kuzvikurusa kuuya nemitemo yekuti vange vachivhara mapoka sinei nepakamirira yatinotiwo yecivil society. Mukatarisa muMalawi muna May vakauya nemutengo weNGO Act. Tanzania muna 2019 yakaita NGO Amendment Act. Mukatarisa muZimbabwe redu rate rakutopfuura mudare reparamende richida kuti rindopasiswa. Muchitarisawo zvakare mukufambiswa kwariri kuitwawo basa iri Mozambique, vari kuuyawo nezvimwe chete zvakadaro. Zvazvinongotiratidza isu ndezvekuti kutapwa kwenhau hakusina kuti jekerere mudunhu reSouthern Africa.
Vamoyo, nyika yakanakira vatapi venhau muSADC ndeipi?
Nyika yatinoziva ichiri kunzi yakatisumukirei pamusoro pekufambiswa kwenhau nekutapwa kwemashoko. Inyika yeNamibia inoramba yeyo ichitora chidanho chekuva number 1 muAfrica, ichiterwa neMauritius as of 2022 index Reporters Sans Frontiers or Reporters Without Borders. Dzimwe nyika zhinjisa muSouthern Africa dzakakudubuka zvikuru sainonyaya kutyisa iri Botswana yakakudubuka nezvinhano zvinokwanisa kusvika 15. Inwa iriyo nyika tachiona zvikurusa senyika yanga ichifambirira mberi asi yakudubuka zvakare. Nyika imwe chete yakasumuka mukupesvedzerwa uku inyika yeZambia. Dzimwe neTanzania yakasumuka nechidanho chimwe chete. Dzimwe dzose dzava dziri mukukudubuka.
Saka ramangwana rakamira seva moyo, chii chamuri kuona uye semisa pane zvamunogona kuita here pamusoro penyaya iyi?
Zvatinongoona ndezvekuti mudanho reSouthern Africa zvinhu zvakangotea manyama amire nerongo. Chatinokurudzira isu ndechekuti vanogara muSouthern Africa vabatane sezvataita semisa nemapoka ose abatana kati taugadziraiwo mwaka kana kuti nzvimbo yatinoti safe space of solidarity kana kuti spaces of solidarity. Spaces of solidarity rinongove gungano ratinoita sezvizvarwa zvemuSouthern Africa, totaurirana toisirana nharurano kuti chinyaya kutivhiringa ndechipi, ngatibatira nemusoro pamwe chete, ngatitaure nezwi rimwe chete, tofamba nenzira imwe chete.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nhasi sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinotambira mufundisi Wilfred Dimingu semunyori mukuru wesangano iri. Mufundisi Dimingu vanotora chinzvimbo chakasiyiwa namufundisi Kenneth Mutata, avo vari kutangawo basa muchinzvimbo chitsva kumahofisi eWorld Council of Churches kuGeneva kuSwitzerland. Reverend Dimingu vanoti pane basa guru rinofanirwa kuitwa sezvo vanhu vakatarisira kuti makereke avatungamirire panguva ino zvinhu zvakaoma uye mamiriro ezvinhu munyika kubva mukushayikwa kwezvekudya zvakakwana kusvika kune zvematongero enyika. Tabata mufundisi Dimingu tikatanga nekuvabvunza kana kuchinja basa kwavo kuri kufamba zvakanaka.
kuchinja kwe utungamiriri mu Zimbabwe Council of Churches ndingati kwa kuri kufamba uye kwakafamba zvakanaka. Kubvira panguva iyo vamutata vanga varivo general secretary munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches varatidza kuti vane rimwe basa ravatumwa kunoshanda namwari. Zimbabwe Council of Churches Supervisory Council yakatora musenzeketo wayo wayainopiwa neconstitution yeZimbabwe Council of Churches yekutsvaga angava munyori mukuru weCouncil of Churches. Ndoda kutenda Mwari kuti mubasa ravakaita iroro rakasvikawo pakunongedzaini kuti ndive the 8th general secretary weZimbabwe Council of Churches. Asi zvotoda kutenda Reverend Dr. Mtata vakatungamirira secretariat yeZimbabwe Council of Churches for 6 years. Vakaita kuti kuchinjana kwezvigaro kana kuchinjana kweutungamiriri weZimbabwe Council of Churches kufambe zvakanaka. Ichi tinotiwo chinofanirwa kuva chidzidzo kunyika yedu nemakereke edu kuti utungamiriri hunochinjanwa murunyararo Mwari vachitungamirira basa rose. Kunyange nenyika inofanira kudzidzawo kuti utungamiriri kana nguva yakwana hunosiyiranwa. Vana Moses nana Joshua vakaita seizvozvo.
Muri kutora chigaro chemunyori mukuru wesangano guru panguva iyo nyika ichitarisira kumakereke kuti avatungamirire pazvizhinji zvinonetsa. Ndezvipi zvinhu zvamunoona senzwa kugadziriswa zvechimbi chimbi?
Zvakawanda zvinoda kuti kereke itarise, asi ndichangotaura zvishoma. Chekutanga ndechekuti isu sekereke tinoda kuti tibatanidze nyika, tibatanidze vanhu munguva ino yatiri nematambudziko atakasangana nawo, kuti tive netariro yamangwana yakajeka. Titarise ramangwana redu tiri pamwe chete semhuri yeZimbabwe, tisingatarise mabato atiri, tisingatarise kwatinobva, asi kuti titarise mberi, tibatane tive mhuri imwe chete. Tinovimba kuti sechechi tinazvo zvatinotsigirwa nazvo neshoko raMwari zvinoita kuti tigone kuita basa iri tiri pamwe chete nemhuri yeZimbabwe. Chechipiri, tese tinonzwisisa kuti mwaka wapfuura wekurima mvura haina kunaya zvakanaka, vanhu havana kukohwa zvakanaka. Saka ndicho zvechimwe chatinotarisa. Tiri kuona kuti tichine dambudziko ratingati humanitarian challenges anoda kuti aadreswe. Saka chikuru chatinokurudzira kana chatiri kushuva kuti tizoita ndechekuti isu sekereke, hurumende pamwe chete nemamwe mapoka tibatirane pamwe chete kuti tiwane minduro kana kuti a lasting solution kuma problems of food insecurity. Chechitatu, isu sechechi kuti tirambe takabatana tichiita akampani hurumende yedu muma areas ezveutano nedzidzo, health and education. Sechechi tagara tichizviita kubvira kare kare before independence, asi tinoda kungoti tipfuurire mberi nekubatsira nehurumende munguva ino yakaoma.
Munofunga muchagadzirisa zvinhu zvose izvi sei?
Isu seZimbabwe Council of Churches tinotenda zvikuru munhaurirano yatingati dialogue. Tinotenda zvikuru mukushandira pamwe chete. Saka manzwa patanga tiri kutaura, hatina watasiya. Tatisu vezvemabhizimisi, tatisu hurumende, tikati vecivic society vese ivavo nemumwe nomumwe, ivi nevese zvematongerwo enyika, tikabatana pamwe chete kukurukura nekutsvagana nekuva nerudo rumwe chete, tinogona kubatsirana kukunda matambudziko atakasangana nawo. Tikaita manjake mazvake mazvake, hatigoni kukunda zvinhu izvi. Saka isu sekereke tiri kuti mushonga wematambudziko edu ose uri mukukurukura, kuti ngatirambe tichikurukura, tiwanane, tiwane rudo rutsva, tidanane, tive nemuono umwe chete senyika yeZimbabwe, sevana veZimbabwe.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches mufundisi Wilfred Dimingu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tichapedzisa. Muba Bato re MDCT rinotungamirirwa nava Douglas Monzora maita kusawirirana panyaya yekuti bato iri ropinda musarudzo dzemabai elections here kana kuti kwete. Sachigaro webato iri vaMorgan Komichi avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navaMonzora musarudzo dzemutungamiri webato iri dziri kutarisirwa kuitwa muna zvita vakaudza bepanhau renewzimbabwe.com kuti vave kutanga kupinda musarudzo idzi. Mukuru wezvekubudiswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisi kupinda musarudzo dzemabai elections pari zvino. Vakomichi vaudza Studio 7 kuti pari zvino havasi kukwanisa kutaura nezvenyaya iyi. Sarudzo dzakawanda dziri kuitwa munyika dziri kuitwa nenyaya yevanhu vanenge vadzingwa mubato reMDCT vachinzi vari kushanda nebato reCitizens Coalition for Change. Sarudzo dzinotevera dziri kuitwa muswa 3 zvita kuBinga, Victoria Falls neKugweru mushure mekudzingwa kwemakanzura navaMonzora. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaguta.
Isu vebato reMDC hatisi kuparticipata pamabai elections nekuda kwezvikonzero zviri. Chekutanga, tiri munguva yekunadziridza mastructures edu amwe ane vanhu akasiyiwa asina vanhu nekuda kuti vamwe vakabuda vakamusangano wavo sekuziva kwenyu, uyezve kuti kutaura kuno tiri muCongress iri kumaprovinces. Maprovinces edu ari kusarudza utungamiriri, tiri mugadziriro yekuti tizoita the final event.
Ndeye iva guta munga achekesa
ye kusarudza utungamiri hwepamusoro muzuva ratichazozivisa richaitwa muri muna December Congress ye MDC. Saka pari zvino kwete hatisi kuparticipata mumabai elections nekuda kwekuti zvikonzero zviviri izvozvo ndo zvatisvitsa pasarudzo yakadaro, nekuti tikazopinda mune zvekuti tipinde zvakare mumabai elections zvichaunza confusion.
Ne makayei zvichiunza kusagadzikana kana mutauro?
Nekuti tati isusu tida kuedza kufila magaps akasiiwa navanhu vakabuda mumusangano. Tanga tichiita inonzi structures audit kuti tizive kuti vedu ndavapi, nekuti the previous by election takapinda nevanhu vamwe vakanga vasiri vedu, ichingopera by election vakabva vaoneka vachienda. Saka hatisi kuda kuti tisangane nedambudziko rakadaro zvakare. Saka tanga tiri panguva yekunzvera mastructures edu tizive kuti vedu ndavava, and that we have done. Saka tichazenge tichizivisa zvimwe zvinoteera maringe nekupinda kwedu maelections kana tichinge tapedza Congress.
Asika nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaguta dziri kuti bato renyu ndo riri kukonzera kuti sarudzo dzemabai elections dzakawanda dziitwe vanhu vachinge vadzingwa mubato. Munodzingirei vanhu imusingazopinde musarudzo dzacho?
Ngoma Blessing, sarudzo yekuti isusu sebato reMDC hatisi kunga tichizoparticipata mumabai elections isarudzo yatakaita marecalls asati aitwa. Asi nhau yemarecalls iri kumuka pakudaizvi. Kune vanhu vakavhoterwa vakatakura ticket reMDCT. Asi vanhu vaya vaya vobva vasarudza kuti vaakuenda kunojoina kana kuti kunonga vachifambidzana nemamwe mapato asisiri bato ravakanga vavhoterwa vakatakura ticket. Tinobva tatarisa mubumbiro remutemo reMDC, article 5 subsection 10A.
Inoti kudii?
Inotaura iyo ichifambidzana nesection 129 subsection 1 subsection K yeconstitution yeZimbabwe. Zviri pamurao kana kuti pabumbiro remutemo reZimbabwe kuti kana pachinge paitika chimiro chakadaro, bato rine kodzero rekuti risheedze munhu iyeye kuti aiwa haasisiri wedu. Saka dambudziko riri kuitika nderekuti vaya vaya vari kuti havachada kunga vari bato reMDCT havasi kurizaina. Saka zviri kubva zvatipa chimiro chekuti vanofanira kurikolewa kuti nhau iyoyo iite seinoenzaniswa. Havagoni kuti ivo vari kubato reTriple C, nokuti mangwana pakaita chinoitika zvinenge zvichinzi mavaona vanhu vaya veMDCT.
Mukuru wezvekubudiswa kwemashoko mubato reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora vachengetai guta vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Direct from Washington.
Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Zimlive.com rinoti mapurisa ari kuongorora nyaya yemwanasikana ane makore masere anonzi ane nhumbu. Mwana uyu anonzi ndiye mwana mudiki kupfuura vamwe vose vanonzi vakaita nhumbu. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vachataura pamusoro penyaya iyi nhasi chipiri. Kanzuru yeguta reBulawayo inoyambira vagari veguta iri kuti vasunge dzibate sezvo muna 2023 zvinhu zvichaoma uye mari yemitero ichakwidzwa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Chikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashora makambani emafuta ekufambisa dzimotikari vachiti vari kuita mari pamusoro pevanhu vari kutambudzika nekudhura kuri kuita zvinhu. Vachitaura kuvatori venhau, vaBiden vakati vachashanda neparamende yeAmerica kuti vaone kuti makambani awa anobhadhariswa mutero kana vasingadi kudzikisa mutengo wemafuta kuti vanhu vabatsirike. VaBiden vakati kambani yeExxon Mobil yakawana mari inopfuura mabhiriyoni gumi nemanomwe mumwedzi mitatu vachiti mutengo wemafuta unofanirwa kudzikiswa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndini wenyu Hydraulic Fair. Zvekutaura iri shoko ndoda kuti ripinde munzeve dzevanhu veZimbabwe nepamberi futi riende kumberi kune mutungamiri wenyika. Ndiri kukumbirawo mutungamiri wenyika, kana achinzi uri pachokwadi, uri pachokwadi chekuda kusunungura vana veZimbabwe, ndiri kukumbirawo kuti vanhu, kana achinzi kuve dhande kweZANUPF, mutungamiri weZANUPF ari kurova vanhu, ari kurwisa vanhu, seu usingasimudzowo musoro womuregedzisa kuti akondeste, bhozi ndiani achada, ndiani achada kutungamirwa nemhondi, ndiani achada kutungamirwa nemhondi, ndiani achada kutungamirwa nemhondi? Because kunyarira kwauri kuita kupresident Emerson Mnangagwa zviri kureva kutoti newe uri kutokurudzira mhirizhonga yacho kuti ndaitike. Saka vana veZimbabwe, hationei kunobva mwana asina tsika, toziva kuti baba ndo vari kukonzeresa, ndo vari kukurudzira. Ndatenda hangu.
Studio 7 Magadi, mukutaura naMelody Kasango. Chirongwa chamunoita na 8 o'clock maakutoita chekuvhaira nacho, maakungoita 30 minutes dzimwe 30 minutes modzokedza zvamataura, asi munoti hatinzwe zvamunenge mataura pa 30 minutes dzekutanga. Tinotonzwawo, titireo serious. Chirongwa chinakidze izvi, siri kutopedza 1 hour ese chingoteerera zvinhu 1. Satidarowo aita basi.
Hey, magadiko machampions ese nekustudio 7, aiwa isu kuno kuti nodaro. Ini ndoda kutaura zvangu nyaya mugwadi, mugwadi uyu anenge akurwara njere naponya ati tikatevedzera chokwadi tinorasika. Zvavanotaura hazvina kana nehunhu hwese, saka isusu vanhu ngatingotarisa tione kuti zvingatiitira kuti tinde mberi nenyika chii. Tisiyani neavo vanoumana, kuumana kwavo siyanai vakadaro. isusu ngati kufokase zvinoita kuti tiite upenyu huri nani tachambura zvekuteedzerana nezvezano izvi atori mazimu ke chaiwo mazano ke asina kana nezano rese saka ngatisiyanai nazvo izvi gwari yako namanika mutsvangwa hapana zvaanoziva ngativasiyaini vakadaro
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makadini hama dzangu ndiri kutendai mai munamato wakanaka chaizvo kuti mugwadi mashoko anotaura ekutaurira hama dzake dzinoponda vanhu mashoko anotaura anotaura hama dzake dzinouraya vanhu vanhu zvinoitika zvakadai muzimbabwe ine chiti hakuna vanhu vakurayiwa masanction anoti kwanzi masanction ngaabviswe anobviswa nekuti kuti kudii chamaita chacho chamagadzirisa kuti vanhu mahuman rights akona magadzirisa here zvamutland commission yavanhu magadzirisa here nanhasi zero munyika ndaa muri kupa machina iyi zvizvarwa zvemuzimbabwe zvichitava pakugara muchipa machina kuti arime sora muchipa machina kuti amaine magold mine asi vanhu vemuzimbabwe vachitava pakugara asi makati handiko ndotindorwa tirwetivhisi maruvarunga vatizora pakugara pakanaka asi imu makutotora nyika panopera 5 years inenge atotorwa nemachina yazimbabwe yapart of china vanhu svinora muchenjeri muone kuti nyika yakuenda kumachina iyi zvikuru zvaanazozvibatana nei vana zanopevhu zvaanoti machina zvaanochiita achivaita vachina akachenjera anoti vanotungamira aya madofa aya
nyaya yemota iyo iri kutaurwa iyo imi vanhu havane mamaini ava vanoizepiko mari yese vanhu havane mamaini ende pane mamaini pavo pese pane mamaini avo pese panobuda mari makgs oga oga pabudi tumari tudiki vanotora panhu pari kusina mari saka vanhu havane mari manje yekuba munyika magoridha vanoba nemadiamonds saka havambotadzi kutenga zvikakarara zvemotikari vanoba kumaminerals magoldi chinyi zvese chrome everything vanoba ende pavanoenda pesa havaende panhu pane mari shoma shoma pane idzi shoma idzi vanoenda pacho pari kubuda makgs ndopavanouda ipapo ndopamona vachienda vachinoisa security vachitozoita ca ponzi pava pashefu pava pashefu saka havazotadzi kubudisa shoma yekutenga motikari because hatimbotarisa yekuti kg rimwe chete rinoita kuma57,000 saka vangazotadza kutenga mota idzo here kutozitenga kubva nadzo kuamerica dzei dzakatochipa roita 57,000 kg 1 kg regodi kudai maminerals akaita sana diamond avari kutora kwana mutariwo vanhu ava vari kudya mari muno muzimbabwe vari kuba vanhu ava kwete zvokutanga nekuti mamainzi ese avainawo hapana ka maresinesi mapepa ese hapana munhu ane mapepa ari straight mapepa ava haana kukwana ese
sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano remedia institute of southern africa rinoti vatori venhau musadhak vatarisana nedambudziko remitemo inovagoshesera kuita basa ravo kutanga nhasi chipiri sangano remakereke rezimbabwe council of churches rava nemunyori mukuru mutsva reverend wilfred dimingu paita kusawirirana pamusoro pemabai elections mubato remdc inotungamirwa navadouglas monzora tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muina chris gande kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voa.shona www.voashona.com